Vachitaura kumhemberero dzaitwa kumarondera kurudhaka stadium nasi, mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vatiwo zvakakosha kuti munhu wese akwanise kuwana rubatsiro kana ane chirwere cheHIV and AIDS, vachiti zvindizvo zvinobatsira nyika kuti ikwanise kuzadzikisa chiga chekuderedza nekupedza kupararira kweutachiona hweHIV and AIDS.
Taungana kurudhaka stadium tine dingindira rekuti equalize nyaya ndekuti munhu wese zvisinei nekuti munhu akabva kupi kana kuti werudzi rwupi, munhu wese anga achikwanisa kuwana maservices eHIV and AIDS. Saka tinoda
vachitaura nestudio 7 amai Martha Totlana, vava nemakore makumi maviri nerimwe vachirarama neutachiona hweHIV and AIDS, vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa matambudziko akadai seurombo nemhirishonga yekushungurudzwa kwevana vadiki pabonde mukuedza kuzadzikisa tarisiro yekupedza kupararira kweutachiona hweHIV and AIDS. Amai Totlana vatiwo mapirisi anoshandiswa nevanorarama neHIV and AIDS anogona kukonzerawo mamwe matambudziko. Nekudaro zvakakosha kuti nyika ise zvirongwa zvinoita kuti vanorarama neutachiona vaongororwe pachena nguva nenguva, zvinhu zvakadai sechiropa neitsvo.
Hazvisizvo zvega, kune zvimwe zvinofanirwa kutariswa kuti itsvo dzedu liver zvakawanda wanda zvekuti ropa redu mukati umu nemaorgans edu zvichiri kushanda zvakanaka here. Hazvisi kuafect, tinotoziva kuti mishonga yatinomwa ine zvainoita nemaorgans iwozvo mukati medu. Saka tofanirwa kuramba tichitariswa kuitira kuti zvikurumidze kuonekwa kana pane dambudziko, uye zvikurumidze zvadii zvapaitwa action yekuti
mumwe zvaanorarama neutachiona hweHIV and AIDS. Pastor Maxwell Kapachao vati kupedza dambudziko rekuparara kweutachiona zvakakosha kuti nyika igadzirise matambudziko ari munyaya dzezveutano.
Nhau yatiri imwe iripo inhau yezvikwanisiro zvekushandisa, mishina yekushandisa munyiko dzedu dzekurapwa idambudziko hurusa. Tobva tasanganazve hongu tiri kutsigirwa kazhinji kacho nevanhu vanouya vachitibatsira, vatiri kuti mapartners mukurwisana nedenda nedambudziko iri. Rimwe bandiko rinenge risingatiitiri zvakanaka ndiroro rekuti hongu mishonga tiri kunwa nokuti toda kuti dambudziko ridzike, pamwe pacho haigone kunwika munhu ane nzara.
Amai Olive Taben, mukuru werimwe sangano rinoshanda nevanorarama neHIV and AIDS, Relife Empowerment Support Organization, vati zvakakosha kuti vanhu vanorarama nechirwere ichi vabatsirwe kudzivirira zvimwe zvirwere zvakadai segomarara rechibereko pachena. Zimbabwe ndiyo nyika yekutanga muAfrica kushandisa mushonga wejekiseni rekudzikisa ukasha hwechirwere cheHIV and AIDS rinonzi Cabotegravir. Dunhu reSADC ndiro rine vanhu vakawanda vane chirwere ichi pasi rose, asi Zimbabwe inonzi iri kubudirira kudarika dzimwe nyika kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Zuva reWorld AIDS Day rinocherechedzwa musi wa1 zvita gore negore, richishandiswa sezuva rekurangarira vakashaya nekuda kwechirwere cheAIDS pamwe nekuyeuchidzana nezvechirwere ichi. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1988 zvakurudzirwa nesangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization. Dingindira regore rino riri kukurudzira kuti munhu wese anorarama neutachiona awane kubatsirika zvisinei nechimiro chake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.